chirongwa chatanga tinacho nhasi changa chiri chokuti sezvo takanga tiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship takanga taenda mhiri kwenyika tichidzidza maererano nemabasa ari kubatwa nevamwe tichiendana nezvatiri kubatawo muno muZimbabwe kunyanyanyanya zuva ranhasi tachitaura nyaya dzekodzero dzevanhu nenyaya yebudiriro
pane zvabuda pamusangano wenyu uyu ndezvipi zvingashande mapedza kuziya pane here zvamaona zvingashande munyika pane zvamakadzidza ikokuno uyezve pane zvamuri kuona madzokera kuZimbabwe
pane zvakati wandei zvatataura nazvo zvinenge zvichishanda kusanganisira nyaya yejekerere jekerere mutongi watinenge tinawo nekuti vanhu vanzike mune zvavanenge vachitaura tichitaura maererano nenyaya yebudiriro yenyika tataurazve maererano nenyaya yetekinoloji yekuti nyika dzakaita sana America dzaa kumberi maererano nenyaya yetekinoloji ende zvatingadzidza zvakati wandei pakushandisa tekinoloji zvingave mumabazi ezveutano zvingave mumabazi ezvedzidzo kana kutoti mukungoti upenyu hwedu huve huri nani ndozvimwe zvinhu zvatange tichitaura nezvazvo izvozvo tataurawo maererano nezvemapoka anoshanda ari mumatunhu akasiyana siyana achiita nyaya dzebudiriro kuti vangashanda seiwo vangakwanisa kushanda seiwo nevamwe vemabhizimisi vanenge varimo kuti vanzwisane vaite mushandira pamwe panyaya yekuti nharaunda dzavari dzive dzinge dzichibudirira tataurazve maererano nenyaya yekukosha kwekuremekedza atingati mabazi akasiyana siyana mukati mehurumende kuti ashande achi mabasa avo achinga achirespektwa kana kuti achiremekedzwa kuti avo kana vari vezejudiciary kana kuti vari vematare mabasa avo ange achiremekedzwa akadaro pasina kuti vanenge vachivhiringidzwa pakati nepapapo tataurazve maererano nezveupfumi.